on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu, 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kuMatabeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANU-PF. Dare reHigh Court kwomutare rinorambidza hurumende yekubisa nechisimba muritsigere kwamunyokowere mudunhu reChipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi matatu nevatanhatu, 36, zvichitevera kufa nechirwere ichi kwomumwe murume nemudzimai kumaNikaland nezuro. Nezuro, vanhu vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava, zana nemakumi masere nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vaviri vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuZambia. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere ane makumi mana nemana, 844,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevaviri, 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe, 489,000. Bato reMDC Alliance muBulawayo rinoti nhengo yaro yevechidiki yeYouth Assembly National Executive Takunda Madzana ari kurwara zvakaipisisa muchipatara mushure mokurohwa nevanhu vasingazikanwi vanonzi vakange vakapakata pfuti, avo vanonzi vakamupisa nemoto wamagetsi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinopomera bato reZANU-PF mhosva yokupamba nekurova Takunda Madzana, vachiti imwe zvenhengo yavo yakatoshaya kuPlum Tree mushure mokurohwa nevavanoti vanhu veZANU-PF.
Nhengo yedare guru repamusoro reboka reMDC Alliance revechidiki Takunda Madzana, uyo anogara kuBulawayo, akabatwa nevanhu vasikazikanwi, vanhu vanga vane mota isikazikanwi, vakamurova zvisingaiti ikoko kuBulawayo. Vanonzi vanhu vakamutora vakamubvisa nhumbi dzake vakamukanda mumvura, mushure mazvo vakabva vatanga kumurova.
Akarohwa zvakadini uye akarohwa pai?
Mashoko atatambira anotaura kuti Takunda akarohwa neinonzi electrical shock, iyo yaivaishandisa panhengo dzake dzemuviri pese pese. Mashoko mazhinji hanzi avaibvunza ndeyekuti kumaZANU-PF must go masks anogadzirwa kupi, ndiani anomaita, zvakango daro daro saka tinoona kuri kuita kuno kachikamadza kukuru tichitarisa kuti upenyu hwevanhu hunenge husina kumira zvakanaka vanhu vanenge vachirarama mukutotya chinonyanya kutyisa chakutotyisa munyika medu itori hurumende yedu kuti hauzozivi kuti mangwana zvichafamba sei nekuti hurumende yacho iri kutya vanhu hurumende iri kuramba ichityisidzira vanhu so zviri kuitika zvinotoshamisa
tinonzwa kuti pane imwezve nhengo yebato renyu yakarwa kuPlumtree mungatiudzawo nezvenyaya iyi
tine imwe futi nhengo yedu iyo vandlovhu vashaya kuPlumtree uko nenyaya yekurohwa zvisingaiti kusvika pakuzoshaya nenhengo dzeZANUPF saka tiri kuona kuti munyika medu vanhu kuremekedzwa kuupenyu hwemunhu hakusisina munyika medu
chii chiri kukonzera izvi nai vashwa chayo
tinoona nyika yedu isingaremekedzi godzero dzevanhu asi izvi zvichinyanya kutaurwa kuitwa nehurumende yedu iripo pachigaro yamunoziva yakapinda zvepfepfe zvemabhindauko saka vari kuvhunduka vanhu nekuti vanhu vazhinji vakavhotera President Nelson Chamisa saka vanoziva kuti vanhu havadi ZANUPF vanhu vazhinji vanoda MDC Alliance inotungamirirana Nelson Chamisa saka vari kuda kufosa vanhu kuti kumanikidza kuti ndide zvinova zviri zvinhu zvisina kunaka saka mazuva apera iyaya muri kuona kuti nyaya yekupambwa kwevanhu nechisimba inyaya yaenderera mberi zvakanyanya inyaya yatenderera munyika inyaya iri kuvhundutsa vanhu vese munyika kuti ko chii chakuitika munyika medu ko hurumende iripo iyi ko chii chaida kuti isvitse vanhu inoda kuendesa kupi tiri kuona vanhu vari kutambudzika nenyaya yecovid vari kuedza nepose panogona napo kuti vanhu vatsvake cheuviri vararame munguva yakaoma yekudai asi zvakadaro hurumende kuburikidza nemapazi ayo anoita nezvizvozvo zvekuzobata vanhu vanenge vachiconcentrata much on zvinhu izvozvo zvokuvhundutsira vanhu nokutyisidzira vana vezimbabwe
imi seMDC Alliance moita sei nezviri kuitika izvi
chiripo ndechekuti vana vezimbabwe kwavanoda kusvika vanokuziva kuda kuendeswa nyika vanokuziva zvinofanira kuitwa vanozviziva nekuti nyika ndeyevanhu nyika ise munhu nyika ndeyevanhu vanhu vakasikwa namwari saka kuda kufanira kuenda nyika vanhu vanokuziva ende vari prepared kuti vaite zvese zvinokwanisa kuti nyika yedu inake
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwachayo vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatavo umwe wevakuru mubato reZANUPF Dr Simba Mavaza avo vati mapurisa haasi eZANUPF vachiti bato reMDC Alliance rapererwa nemazano nekusadiwa kwaro nevanhu naizvozvo riri kutsvaka pekuwanda napo sezvo vari kutadza kuwana rutsigiro rwevanhu
chekutanga bato reZANUPF harisi bato rinozikanwa nenyaya dzikurwa kana dzemirizhonga kurwa kwedu kurwa kwakaitika munguva dzehondo vanhu vanenge vapinda mudambudziko rekurohwa kana kubatwa kana kunzi vashayikwa kunzi vari kupi vachinge vauti vashayikwa vanenge vabatwa nemapurisa mapurisa haasi eZANUPF masoja haasi eZANUPF masoja enyika yeZimbabwe saka munhu akapara mhosva yake akabatwa nemapurisa handioni chikonzero chekuti nemhaka yei vachibva vachema chema kuita kunge nyoka yapinda mumba vachiti munhu arohwa neZANUPF isu ZANUPF tinenge tiri kudzimba hatina hatisi kurali hatina chatinorovera munhu watiri kutonga because tisu tiri kutonga
zvino Dr Mavaza sei kuchingonzi kana paita mirizhonga dzerudzuru kunonzi vanhu veZANUPF sei bato reZANUPF richipomerwa mhosva dzekuita zvinhu zvokupamba nekurova vanhu
ZANUPF haina chikonzero chekukonzera mhirizhonga munyika yairi kutonga iyo manyika yainofanira kukonzera kuva nerugare kuti hurumende ionekwe kunzi yabudirira yagona kutonga inooneka nerugare rwevanhu venyika yavo saka tiri kuti isusu as far as peace is concerned ZANUPF yakaita nepainogona kuunza runyararo munyika yezimbabwe saka tinonzwa hedu vanochema vakabata gotsi nekuti pashiwa hapashayikwe muroi ivo vanenge vari vatanga mhirizhonga dzavo vosungwa voroverwa nyaya dzavo dzimweni dzenguva vano rova nematsotsi vasinga zive uvhanye bato reZANU-PF.
Avo vange vari umwe wevakuru mubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza vari parunare ku United Kingdom in Studio 7. Tongi wedare repamsoro re High Court pamtare Justice Mayera nechishanu chadarika vakapa mutongo unorambidza hurumende kubvisa nechisimba muri dzinodarika mazana manomwe dzigere kwa munyokowere mudunhu rechipinge isina gwaro rinoipa mvumo rinobva kudare redzimosva kana kuti court order. Mutongo uyu unotevera danho rakanga ratorwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nevagari pamwe nesangano replatform for youth and community development rekuenda kudare iri vachida kuti ribise hurumende kudzinga mhuri idzi dzisina kuratidza kumwe kwokunogara. Jonga Kande Miri we Studio 7 abata mkuru we Platform for Youth and Community Development va Claris Maduku avo vanoti vanotambira nemufaro mutongo uyu sezvo uchavapa mumwe mukana wekuti vambogara zvekare pasi nehurumende vaedze kugadzirisa nyaya iyi.
Ndodakara yambo kuti dare repamusoro re High Court kwamutare ichitungamirirwa na Justice vamwaera rakabvumira nechikumbiro chedu nevagari vepamunyoko village kuti pasaita kana ane zvake anopindira panyaya dzekuda kudzinga vanhu pamagariro avo vasina court order uyezve pasina kuita nhaurirano inobvumirwa kuti iitwe nebumbiro remutemo.
Imi matambira sei mutongo wedare uyu?
Tinozvitambira tichiti aiwa mutongo wedare uyu unotipa mukana wakanyanya wekuti isu veplatform for youth and community development nenharaunda yekwa munyokore nedzimwe nharaunda dzinosvika 7 dziri muchipinge dziri kusangana zvine dambudziko rekuda kudzingwa tinge tine hurukuro yemandorokwati pamwe chete nelocal authority yedu yemuchipinge inosanganisira DDC vamashava CEO vamambocha ndinogonda kuti mukana uyu ndiwe kuti paite hurukuro yakakwana nekuti chatinofanira kunge tichidetsera vagari inguva yechando uye kune chirwere checovid-19 haisiyo nguva yatingataura zvekudzingana haisiyo nguva yatingataura zveeviction.
Imiwo sesangano replatform for youth and community development zvii zvamuri kuitawo panyaya iyoyi?
Vateereri vedu vangada kuziva kuti sisu sangano hatisi kungoita kufamba tisinawo kuriruremekedzo watinako. Tinotaura navo mujiti, totaurazve navo CEO vecouncil pakutaurira nekukurukura kwatinenge tichiita. Vanotaura kuti ivo vagari venharaunda dzatiri kumirira isu kwakondo munyokowere kwamahachi kwachecheche kubikoni kundiyadzo panewo kunyatsa kugarisana kunofanira kuitwa hatina regularization yedzimwewo nzvimbo dzavari kugara. Asi kana zvichiitika izvi hazvingoitwi nekuuya kwakupa vanhu matsamba ekuti ibvai munharaunda dzamunogara. Panofanira kunge paine hurukuro sekuti pamunyokore panotaura apa pane nhoroondo yakadzama inobvira kuma1963 paiuya ada yekuchipanga ikoko. Pane kurwisana kwakaitika kwenharaunda kusvikira pazoita kuwirirana kuti vekwamunyokowere vagare. Asi panewo mhuri dzanga dzakazi vanofanira kugara kusvika pamhuri dzakati kuti.
Koiyo hurumende iri kupa zvikonzero zvipi zvokuti ibvise vanhu ava pavagere?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfuurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengesera nemastands zvisina kunge zviri pamutemo kana tingati vachiita tingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvanotaura zvinozvinzwisa asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu ndozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana. Isu tichibatsirawo kuti vanhu vanenge vagara zvisina mutemo vazivise vanofanira kugara sei. Ndo kubudirira kwematunhu kwete kuti vanhu chibvai nemazuva 7 vasina kwekuenda nekuti kodzero dzine vanhu dzekuti kana vatotanga kugara ipapo ndozvinotaura section 74 yekonstitution yedu panofanira kunge pakutaurirwana. Pataurirwana paya ivo council voti uya nemagwaro yatinoti High Court order inonyatsotaura kuti ibvai mune zvakanaka tichi kana wazu. Sadika yoti jita appeal kuna vamu jiti, appeal kuna siri kudaiwa. Ndiyo mkana wa munga kwanza kushangisa unu kuti isuse platform for youth. Niko tikude sere ika mtipasti nipangwe chete kuti tikuwa nisa kuti vandu vandu visise message ilikuwa kukanzo. Kutofambisa pangwe chete sei. Tinofukiza shukaitika yoshua hapada chinutomboneza. Tinguli zibati lana. Chatara hapa chetu wanu wa zingu nguwa ya chandu wa zingu nguwa ya COVID. Yanike wa kutokanga niso kuziru zao. Jina jizuti shakanaka. Ndopa nizu pesa wanu wa kukwisana. Kuenda kumatare. Kwa hivyo kuita nzia ya kupezisila. Nekutiliwa ni wanotaore na tiliwa na nukarawesa shakanaka.
Abo wange vari mkuru web platform for youth and community development. Vaklaris Maduku vari parunare na jonga kande miri we Studio 7. Tarisa zvirimuma pepa nau anasi. Kuroniko rinoti vamwezve vanamukoti makumi matatu nevaviri pachipatara chemupilo kuBulawayo vabatwa neCOVID-19. Mudaily News mune nyaya inoti kusawirirana mukati mebato reMDCT riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe kuri kuenderera mberi mushure mekunge munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaratidza kuti vanoda kukukwidzirawo utungamiri webato iri. Zimlife.com rinoti mapurisa ari kutsvaga vanhu gumi nevana vemapato ezvematongerwo enyika, vakuru vemasangano anomirira vanhu neavo vanomirira vashandi vavanoti ndivo vari kukurudzira kuratidzira svondo rino. Vamwe vevari kutsvakwa vanosanganisa vaJob Sikala, vaPeter Mutasa, vaGodfrey Tsenengamu, vaObed Masaraure nevamwe. MuNewsday mune nyaya yokumbomiswa kusangana kwedare reparamende mushure mekunge dzimwe nengo dzeparamende mbiri dzabatwa necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Upei watururara masuwa vanewe Zimbabwe wakaoma. Gatisa zore tzimbo, ngati ende rembeiri ne demonstration. Gatisa mbeteka dzanya, ngati shingei, ngatisa zora tzimbo. Todoro watiriko, ngati shingei wana waa. Tatambu ratha wa Zimbabwe wanga wana wati ipane sirikuiti. Kani kutie nzara mzimbabwe.
Panyaye demonstration hapo Studio 7 waziwe watiriri trikuti demonstration. Kunyachichi ziru wakusungu wako wana wangarivume na wana journalist upo ishingono kunga itwa. Asi wano wanafano wakuramba chendera mberi kuna wana mkana wakurati zira pozi kushukari ini taka nyarara tichiura iwa ni ZANPF ulonzi knowledge shipindiru.
Magadi magadi wa shamararu ya Studio 7. Okay, pane shantoda ungo. Unza abo pane zvandakanzwa kwa abo kuna gogovenyuchi hapana yawo here zvamungatiitira musi wa 31 mukati wedzere nyuchi dzacho gogovenyuchi ndakangonzwa avo kuti kuna gogovenyuchi vari kukuwadzana gogo kana muchindinzo wa gogo tiitirewo zvidhafudhafu nyuchi dziti wandei nokuti masoja remapurisa ari kuti jairira. Nyuchi ngadziti wande musi wa 31 apo dzongotungamira isusu tichitevera gogo tinokubhadhara ikana muchindinzwa gogo.
Aiwa ivo iwe Studio 7 vashamarari vese ndiri kukwazisai ndini Lamid Mhungu ndiri kuno kugokwe North kwagore dema. Ndinoda kutsigira vese vari kutatidzira kuti hapana chinongouya nyore kana chakashata kudai. Chinouya nekuteuka kuropa, chinouya nekuvhadziwa. Ngatibude tinoratidzira izvozvo takatogadzirira. Dusa 31 tinopinda murod rinogadzirira. Kunogogo takatowanda tinoda zvekutoratidzira izvi. Kuzvamunangagwa zvanotaura zvemahara zvokuti hatichadi taneta. Kati taneta nekubirwa zvinhu zvedu, taneta nekubunyikidzwa. Vanhu vari kungosungwa mahara. Charatidzira nyika yese ngairatidzire.
Pamusore abato Studio 7 ini nangu chichemo changu andina hangu mazhinji asi kuti ndinoraramawo nokumwa maARV nzara. Ndanzvikumbirawo mundisvitsirawo chichemo changu kuhurumende vandipowawo kana bhinza hadzo. Izvo zvine masoha matatu kana kumwa mapiri. Inini ndaita basa rechikrosport, mari yakapera ndichitenga chikafu. Zvino nzara, nzara ndo yanditambudza. Ndaingokumbirawo hurumende iti wewo pane isu tinorarama nemapiri, taingokumbirisawo nemwoyo werudo kuti vatibatsirewo. Ndatenda hangu.
Mangwana nevashama vari kustudio sevheremire, ini ndine wangu mubvunzo wandoda kubvunza. Nai mibasa remapurisa nemasoja ndereiko? Handi mapurisa nemasoja panodemonstrata vanhu, basa ravo nderekuchengetedza vanhu kuti vademonstrate zvakanaka zvisina violence here? Kana ivo mutemo wecovid wacho uchiti vanhu ngavapfeke mamaski wodemonstrata murunyararo, imhosva here? Kwawai mapurisa achida kurwa nevanhu vada kuita demonstration. Kudemonstrata ndombumbiro remutemo wekudo kunobvumidzwa. Kuna na South Africa kwanhu vari kudemonstrata, kuna America vari kudemonstrata, but ndokune kune high number yevanhu vane COVID yakawandisa nevanhu vari kufa zvakanyanya. But kuri kudemonstrate kwawani? Mapurisa ngavazive basa ravo. Kana zviri zvecovid-19 zvinokurudzirwa kunzi munhu demonstratai makaita social distancing, makapfeka mamask. Saka sii tichangodemonstrata tichidaro? Ndatenda maita basa. Ndini Baba Junior, ndiri kuHeidelberg, South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano. Muineni Mike Hove.
Makati imba yakasimba inovakigwa pabwe. Imba yebwe zimba remabwe Zimbabwe. Asi bwe racho rozununguka. Imba yacho yodengenyeka.
Muimbi akatanga kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa munyaradzi munoda wafa. Abura kamwe kambo kanonzi munamato weZimbabwe kari kutarizirwa kunetsa zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takazvitsvagira matsime edu anovhinza.
Batai.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi munyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita gumi. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri. Saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo. Asi tativatsigiri vedu havangambofine zhara yemusic yedu kana kuti yemhanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe, iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo, nekuti vanototaura ivo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the trek is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe munyengetero yedu. Asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika, Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune Damba Refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita muchinge tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe. Tichatipa mafika anotevera todonedza futi imwe single, tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha Damba Refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zii zvii zvaka zvichiitika apa? Manga mapinda mumatambudziko here?
So vamwe vanogona kubvunza kuti ko manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipini kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozvezvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo. Asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Kuita mukurumbira zvikuru munyika aine makore gumi ekuberekwa. Munyaradzi munoda wafa ange ari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi matatu nevatanhatu 36. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro mbiri kumatebeleland dzakarohwa zvakaipisisa, asi richiti aya mabasa ebato rinotonga reZANUPF, mashoko ari kurambiwa nebato iri. Dare reHigh Court kwaMutare rinorambidza hurumende kubisa nechisimba muridzigerekwa munyokowere mudunhu reChipinge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.